manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 21 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi wedare reHigh Court Judge Tawanda Chitapi vanombomira kuzivisa mutongo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato reCCC richiti vari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu havasiwo mubato wechigaro ichi. Kanzuro yeguta reHarare iwe nameya nemutevedzeri wake vatsva zvichitevera kudzingwa kwaive vaive meya veguta iri vaiyeni makone. Vechidiki vakawanda munyika zvikuru vanopikisa hurumende yeZANU PF votya kubuda pachena sezvo kubuda pachena kuchigona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi nhasi vambosendeka parutivi mutongo wavo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC yekuti vasengezo chavangu avari kuzviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri havana masimba ekudzinga nhengo dzebato iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitapi vati vachapa mutongo uyu panguva shoma inotevera kunyange hazvo vasina kuzivisa musi mushure mekunge gweta reCCC vaobeishava nevanga vachitungamirira magweta vachavangu vaLouis Uriri vapa zvichemo zvavo kudare panyaya iyi. Vashava vabvuma kuti zvindo zvaitika mudare.
Taenda mudare tichiti isusu mutongi tibatsireiwo taita nhau yemurume anonzi chavangu angoerekana anyuka sehoa tisingazivi kwaanobva nako uye kwaari kuenda asi hunhu hwake ndehwekuti ari kufamba achirikola mamembers eCCC kubva kupariamendi kubva kucouncil zvinova zviri kunze kwomutemo saka tatidare tibatsireiwo musunge maoko emurume uyu aregedze kuramba achiita recall mamembers eCCC. Saka dare ranzwa chichemo chedu rikanzwawo zvataurwawo nemagweta avachavangu rikataiwo ndinodawo mukana wokumboverenga zvamataura nekumboitawo research yangu ndozokupai mutongo wangu. Saka mutongo unonzi waitwa reserved tichazoudzwa kana waredi.
Mudare vashava vati gwaro rebumbiro remutemo rakaunzwa kudare richinzi ndereCCC riri kubudisa pachena kuti pane dzimwe nzvimbo mugwaro iri bato reCCC mari rikunzi navachavangu ndiko kwavakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru riri kunzi Movement for Democratic Change. Vashava vaudza dare kuti hazvigoni kuti mapato maviri aya anoti reCCC neremDC abatanidzwe vachiti mapato maviri akatosi yana uya akakwikwidza musarudzo dzanyamavhuvhu zvakasiyana. Vashava vaudza vatori venhau kuti kuCCC vachavangu havazivikanwe asi rimwe remagweta avachavangu vanxovani Stole vati hapana musiyano paMDC Alliance neCCC.
Hapana musiyano between the two. This one moved from what it is yakabva kwayanga iri ichiuya kwairi. So you cannot differentiate the two. It's just rebranding. Wachinja hembe. Auchinji kuti ndiwe zvauri. Namuna kasaridzwa. Even here chamizana kusarudzwa. Maybe mistake yakaitika ndeyekuti he is now bigger than the party because munhu wese akutoti haachatauri slogan yepati akutoti ngapinde mukomana.
Vastole vati vamirira pachataurwa mutongo navachitapi. Magweta anga akamirira gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando pamwe nevatungamiriri vematare eSenate neNational Assembly audza dare kuti achangoteverera nyaya iyi uye achagutsikana nezvinenge zvapiwa nedare. Vachavangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare reNational Assembly, Senate nemakanzuru muna gumiguru. Nhengo 42 dzematare National Assembly neSenate dzadzingwa navachavangu kusvika pari zvino, uye makanzura 56 munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino. Asi dare reHigh Court kubva chipiri chapfuura rakambomisa kwenguva shoma vachavangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Guta reHarare nasi rava nameya mutsva pamwe nemutevedzeri wake mushure mekusarudzwa kwava Lovejoy Chitengu veTriple C vari kanzura wewadi 36 sameya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kudzingwa kwava Ian Makone pamwe nemutevedzeri wavo Mushare Kudzai Kadzombe nevari kuzviti ndivo vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change TCC vasengeso chavangu. Mumashoko avo ekubvuma kutungamirira guta vachitengu vati hapana chekupemberera sezvo vakanga varipo vakadzingwa zvisiri pamutemo.
Chekufara hapana chekupemberera nekuda kwema records ari kuitwa zvisiri pamutemo. Tiri pano nekuda kwekuti meya vedu vatakasarudza vakabviswa zvisiri pamutemo, so hapana chatinogona kuti tipemberere. Asi kungofambisa basa riende mberi, pavakasiyira panga pagara paine urongwa hwanga uripo hwekuti tigadzirise matambudziko ari muguta. Saka isu tichangotangira ipapo topedzisa basa ranga riri kubatwa.
Vachitengu avo vati vacharamba vachikoshesa nyaya dzemvura nekurwisa chirwere chekorera muguta vakaramba kusaina tsamba yekudzingwa kwavo vhiki rapera paakadzingwa mamwe makanzura sezvo zita ravo rakanga rakakanganiswa kunyorwa rakanzi Chitegu. Vati zita raivepo rakanga risiri ravo.
Pane zita randakangoona riripo ranga riri kufungidzirwa kunzi nderangu, asi takazodzitatarisisa taongorora matsamba nekuzoonawo zvekare kuti zita ranga risiri ravo. Saka nhasi ndiri pano. Isu hatityi kana kuvhunduka nekuti simba redu rinobva kuvagari, simba redu rinobva kumaresidensi. Maresidensi vakatituma ndiko kwatinodzokera kana pachinge paita dambudziko.
Mabharano wekanzuru vahosa yachisango vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo sarudzo dzafamba zvakanaka, kudzingwa kwevatungamiriri vekanzuru kunodzorera mabasa shure.
Kanzuru inoshanda ndingati nemakumbo maviri. Pane maofficials anosarudzwa nevanhu, koita maofficials anoapointwa zvakaita town clerk nevamwe vese vashati. Saka ava vanotibatsira kuti mapolicies atinenge tichida nemaresolutions atinotsvaga vakatipa kuti tigone kushanda. Saka zvinodisturba hongu nekuti maonero anosiyana kana vanhu vari muofisi.
Vachitengu vachatevedzerwa pabasa namusvare Rosemary Muronda, avo vasarudzwa kuva mutevedzeri wameya veguta reHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvagari kuti vanotambira seurongwa hwekuti vave nameya mutsva uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Israel neHamas dzapa chiratidzo chekuti dzave pedyo nekupedza chibvumirano chekuregerera nhapwa dziri mumaoko echikwata cheHamas muGaza, kunyange hazvo pasati paziviswa zvizhinji zviri pamusoro pechibvumirano ichi. Hurumende yeAmerica yakatara kuti Hamas chikwata chematororo. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vaudza mauto akamirira kuenda kuhondo kuti vari kubudirira vachiti havafungi kuti zvakakosha kuti vataure zvizhinji kana panguva ino, asi vachiti vane tarisiro yekuti pachave nenhau dzakanaka. Mukuru wesangano rinoona nezvevasungwa muPalestine, rePalestine Prisoners Affairs Authority, vakwadrafes vati chibvumirano chekupana vasungwa chinosanganisira kuregererwa kwevana mazana matatu nemakumi mashanu pamwe nemadzimai makumi masere nevaviri vekupalestine vakachengetedzwa neIsrael. Israel inoti zvizvarwa zvayo mazana maviri nemakumi mana kana kuti 240 zviri muutapwa hweHamas, makumi mashanu avo ari madzimai nevana. Pamusoro pechibvumirano chekuregererwa kwevakapambwa, pane urongwa hwekuti kurwisana kumbomira kwemazuva mashanu, kunyange hazvo vamwe vatungamiri vari kukurudzira kukandwa kwezvombo pasi. Ukuwo paramende yeSouth Africa iri kutarisirwa kuvhota kuti yodzinga here kana kuti kwete muzinda weIsrael munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaimbo yemukuru wesangano rinopa rubatsiro reChristian Care vari mufundisi wekereke United Methodist Church vaForbes Matonga.
Tinoda kuti titange nekutenda Mwari kuti zvakadaro izvozvo zviri kuitika. Pese panofa munhu kana mumwe chete zvake, tinofanira kusuruwara. Ende kugara muutapwa hwemhando iyi kunoshungurudza zvikuru, sezvatinoona kuti vari kunze chaivo vakasara vari kunze kweutapwa, mhuri dzavo dziri kushungurudzika kwakuzoti ivo vanhu vacho. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinotambudza. Saka kudairo kwedu nekunamata kuti dai vakatobuda vanhu ivavo vachiri neutano hwakanaka, nekuti chokwadi vasungurudzwa mazuva aya awanda. Saka toda kuti titende waita kuti hurukuro idzi dzisvike ipapo kuti tiite hope kuti pane agreement ichaitika.
Tiri kuonawo kuti pane urongwa hwekuti rubatsiro runge ruchibvumidzwawo kupinda munzvimbo dzine hondo zvakaita semuGaza. Israel yakazivisa kuti ichange ichingomira kweawa rimwe chete pazuva. Zvii zvamungataurawo?
Ndiri kufunga kuti izvozvezvo it's unfortunate, nekuti sekuziva kwatinoita. Kana tichiti humanitarian aid, tiri kureva kuti tiri kupa chikafu ichi nekuti munhu haafaniri kufa nenzara. Ende vazhinji vanopinda mukutambudzika kwemhando iyi havanei nemagakava anenge achiitwa nevaya vatingati mapoliticians kana kuti vezvehondo, mamilitary personnel. Saka chokwadi tinenge tichitarisira kuti vanhuwo zvavo ngavawane ruyamuro, ngavawane rubatsiro. Asi isusu tinofungidzira kuti presha yakawanda ingadai yakaiswa kuHamas panguva inei, nepamusana pekuti izvi kana zviri chokwadi zviri kubuda zvekuti vanoenda vochera mwena pasi pezvipatara, vochiisa masoja ohwanda muvanhu yavanonzi kuita vanhu human shield, I think izvozvo zvinoda kuti zviitwe condemn. Ende nguva nenguva vanhu vanoda kuti vaitwe respect kuti matactic emhando iyi anoita vanhu munjodzi zvakadaro asawanike papakati pedu.
Tiri kunzwa kuti paramende yeSouth Africa ine urongwa hwekuvhota kuti vodzinga here kana kuti kwete muzinda weIsrael munyika iyi. Munoti nedanho iro riri kuda kutorwa neSouth Africa?
Ndiri kufunga kuti kutora extreme handizi hangu kwaadvisizwa kuri kuita vanhu vemuSouth Africa nekuona kwavo. Asi rega handitange nekudai izvi kuti vanhu veSouth Africa vakarwadziwa neapartheid, no doubt. Ende vanhu vekuSouth Africa vakaita ukama nevatungamiriri vePalestine vanoita ana Yasser Arafat vaya munguva idzo vakanga vari kurwirawo rusununguko rwavo. Saka vane atingati mahistorical ties nevanhu vemuPalestine. Asi ndiri kufunga kuti South Africa iri kurisika kuzvipinza muhondo dzisinei nayo, nepamusana pekuti Israel yavari kutamba nayo iyi ishamwari yepamwoyo yana America.
Vanga vari vaimbo yemukuru wesangano rinopa rubatsiro reChristian Care vari mufundisi vekereke United Methodist Church vaForbes Matonga vari parunare kwaMurehwa kuMashonaland East neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuRepublic of Congo inoti vanhu vangangosvika makumi matatu nevanomwe kana kuti 37 vafa mushure mekutsikirirana mune imwe nhandare yemauto muBrazzaville, umo vechidiki vakawanda vanga vaungana vachiforera mabasa. Muchuchisi mukuru wehurumende vaOko Ngakala vati pachaferefetwa chakonzera tsaona iyi uye vadawo kuziva kuti sei chiitiko ichi changa chichiri kuenderera mberi kusvika pakati peusiku. Vatungamiri veBritain neSouth Korea vari kutarisira kusimbisa nyaya dzekutengeserana nekuchengetedzwa kwenyika dzavo pakati penyika dzavo parwendo rwemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol kuBritain. Mifananidzo yekutanga yevashandi makumi mana nemumwe kana kuti 41 vakajerekerwa nemugero wavaiwaka mudunhu reUttarakhand kumaodzanyemba kweIndia yatanga kuonekwa nhasi, apo zvikwata zviri kuedza kuvanunura zvakwanisa kutaudzana navo zvichivaona. Vashandi ava vaiwaka mugero weurongwa hwemugwagwa mumakomo eHimalaya, apo chidimbu chemugero uyu chakaondomoka musi wa12 Mbudzi. Vhidhiyo yaburitswa nehurumende inoratidza varume ava vakapfeka nguwani dzekudzivirira njodzi mumusoro kana kuti mahelmet pamwe nembatya dzebasa. Vechidiki vakawanda munyika, zvikuru vanopikisa hurumende yeZANU-PF, vanoti vave kutya kubuda pachena kuti vanotsigira bato guru rinopikisa, sezvo kubuda pachena kuchigona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Kutaura kwevechidiki uku kunoitika mushure mekuwedzera kwenyaya dzevatsigiri vemapato anopikisa vari kupambwa, kurohwa zvakaipisisa kana kuurayiwa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Mashia Samupambi, avo vanogara muHarare, vanoti zviri nani kuchengetera bato ravanotsigira mumoyo vozongozviratidza musi wekuvhota, sezvo zvava kutyisa kubuda pachena kana uchitsigira bato rinopikisa.
Zvinoita sekuti tanga tava kumbofamba nenzira yakanaka yekuti vanhu vanoremekedzana nekusiyana kwemapato avo, asi tava kudzokera munguva yeFirst Republic yazvaityisa kunzwika uchitaura nezvematongerwo enyika. Asi zvakanakawo kuti munyika vanhu vese vasununguke kutaura nezvavanoda nenzira inobvumidzwa neconstitution yedu yeZimbabwe.
Mumwe wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change, CCC, vaStephen Sakozi Chuma, vanoti zviri pachena kuti ZANU-PF ndiyo iri kutyisidzira kupamba, kurova pamwe nekuuraya vanoipikisa.
Chinonyanya kusuwisa ndechekuti avo vacho vari kuchungamirira hurumende ndivo vanoti vakanga vari muhondo yechimurenga vachirwira kodzero dzevanhu, asi vava kushandisa zvimwe chetezvo zvaishandiswa nehurumende yeumbimbindoga yavachena yekupamba avo vanopikisana nemaonero avo. Asi atingangoda kukurudzira vechidiki ndechekuti aiwa ngatirambei takashinga tizvisunungure pahurumende yeumbimbindoga yeZANU-PF.
Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF vaPeter Matangi vanoramba kuti bato ravo ndiro riri kukonzeresa mhirizhonga mune zvematongerwo enyika.
Chatinotarisira munyika kuva kwerunyararo, kuva nekugara zvakanaka nekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu zvinova zvinhu zvinogara zvichikurudzirwa nemutungamiri wedu President Emmerson Ndabudzwa Mnangagwa.
Svondo rapfuura, mutsigiri weCCC vatapfuma nei Masaya vakapambwa vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Masvondo matatu adarika, imwe nhengo yeCCC uye vari mumiriri webato iri mudare reNational Assembly vatakudzwa ngadzivore vakapambwa vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori vehurumende. Kunyange musori akaburitswa pavhidhiyo yakatorwa navangadzivore achizikamwa, munhu uyu haasati asungwa. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yekupambwa kwavangadzi wore ichiri kuenderera mberi uye mapurisa achazivisa veruzhinji zvavachawana. Munyori mukuru wezvevechidiki mubato reMDC vaAlbert Sanyika vanoti nekuda kwemhirizhonga iri kuitika munyika, vechidiki vanogona kuodzwa moyo wekunovhota musarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC.
Ndinoona izvi zviri kukonzeresa kuti zvoni ava vechidiki vava vanoregera kuparticipata mune zvekuita nezvematongerwo enyika. Zvakare takatarisana nemabaya elections aya, ndinoona kuti zvoni vechidiki vachabuda vachienda kunovhota vachange vari vashoma.
Wechidiki wemuHarare ane bhizimusi rekutengesa zvipfeko Muzvare Rumbidzai Mbofu vanoti havaoni chakaipa kuti vechidiki vasarudze mapato avanoda ezvematongerwo enyika.
Mumwe neumwe nyika yedu ngaizame kuva democratic. Uyo we triple C, uyo we ZANU PF, tese tobatana tikatozivana kuti aiwa uyu ari kusapota ningi, uyu ari kusapota ningi, ngati tongobatana, because at the end of the day we are all Zimbabweans.
Mukuru wesangano rinoshandisa mitambo kukusha shoko rekubatana kune vechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vanokurudzira kuti vechidiki vasakangamwa chitsidzo chavakaita chekuchengetedza runyararo sarudzo dzanyamavhuvhu gore rino dzisati dzaitwa.
Tinoona kuti vechidiki ndo vanenge vari pa4front vachishandisiwa sematuzo politically motivated violence, uyezve ndo vanenge vari kumberi vanosangana netsaona dzinozowanikwa mumhirizhonga idzi. Uyezve tinoti tinokumbirisa vakuru vemapolitical parties kunyanya vechidiki ngavasumuke vaite denounce nyaya dzeviolence.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvevechidiki dzinoti hadzioni vechidiki vachibuda neuwandu hwavo kunovhota mwedzi unouya sezvo zvinhu zvisina kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mumakore akawanda adarika nguva ino yegore, ndiyo nguva yainyanyochema vashandi vehurumende kuti vari kubirwa sezvo vezvitoro. Iriyo nguva yavaimirira kuti vagokwidza mitengo yezvinhu. Chikonzero chiri chekuti vashandi vehurumende pamwe nevashandi mumakambani akawanda vanenge vapiwa mari dzematendo kana kuti dzemabhonasi. Asi gore rino midzimu namwari vanenge vari kuvatarisira sezvo pasina kukwidzwa kwemitengo kwati kwaitika, kunyange hazvo vashandi vehurumende vakatotanga kutambira mari dzemabhonasi idzi idzo dziri kupiwa mukati memwedzi miviri. Sachigaro wesangano guru rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vanoti chiri kuvafadza ndechekuti mitengo yezvinhu inenge iri kufambirana nezviri kuitika.
Zvandiri kureva ndezvokuti makore ese tinositi kana tapiwa bhonasi zvinhu zvese zvinobva zvakwira chaizvo. Kukwira zviri kukwira zvichikwira nereti, asi chaita kuti tisaone kukwirawo kwazvo ndezvekuti tiri kutambirawo mari yedu ine uremu yatinoshandisawo kune zvinoda maUS dollar, uye yemalocal currency tinoshandisawo kune zvinoda local currency, zvichireva kuti vashandi vaya vaisimhanya kublack market vachinotsvaga mayusa havachadaro nokuti mari yavari kutambira mayusa. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvamuri kuona zvaita kuti zvinhu zvistabilize.
Izvi zvinotsinirwawo nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara. Ava vanoti pari zvino hapana shanduko yatiyaoneka pazvitengeswa kubva zvapiwa vashandi zvikuru vehurumende mari dzemabhonasi.
Chatongoona ndechekuti vazhinji vezvitoro wakungo seta maprice awo in USD but woshandisa rate rinenge riripo especially maofficial kana maformal retail outlets. Then kana ari mainformal ari kungotengesa in United States dollars saka shandukeno tongoya chete kana exchange rate ya depreciator. And exchange rate zvinogona kudepreciator pakaita liquidity injection yakafanana even iyo mabonus aya especially in Zim dollar terms.
Asi vanongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development asi vachitaura vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvimwe pada mitengo haisati yakwira sezvo vashandi vose munyika vasati vatambira mari dzemabhonasi idzi kana kuti vezvitoro vari kumirira kunzwa zviri mubhajeti richaturwa kupera kwemwedzi uno nehurumende.
Tinowanzokuda kumirirawo futi kuona bhajeti richauya musi wa 30 November. Ndo richatiudza kuti ivo vashandi vanenge vane mari yekushandisa yatingati tax free threshold inoendera nebhonasi ravanenge vawana. Saka ipapo kazhinji kazhinji ndo patinozoona vezvitoro vaakuwedzerawo mitengo. Pane zvino mitengo ichakadzikama chaizvo.
Dr. Shitambara vanodzoka vachiti
regai timboone nekufamba kwenguva kuti isipayama exchange rate anenge akamira sei but pane mukana pane possibility yekuti zvinhu zvinogona kuzoshanduka mumazuva anoteera.
Hurumende gore rino yakasiya katsika kayo kekupesanisa vashandi vayo munguva dzemabhonasi ichitanga kupa vari muchiutwe nemuchipurisa muna mbudzi ichizogumisira nevarayiridzi pamwe nevamwe vashandi vose muna zviita. Rwendo runo hurumende yakapa vashandi vayo vose chikamu chekutanga chemabhonasi avo muna mbudzi chimwe chikamu chichizopedziswa muna zviita unove mwedzi unouya. Hatina kukwanisa kunzwa diviri vezvitoro kuti vane tarisiro yekuzokwidza mitengo here sezvo pataenda pamhepo mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira. Asi vakawanda vezvitoro vanonzi vave kutara mitengo yavo ichienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika weReserve Bank of Zimbabwe wezuvaro izvo zvinoita kuti mitengo isanyanye kukwira zuva nezuva. Semuenzaniso, nhasi dhora rekuAmerica pamusika weRBZ ranga richitengwa nemadhora emunyika zviuru zvishanu nemazana manomwe ane madhora makumi manomwe nemana kana kuti US$1 = $5,774.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchirongwa chelive talk chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi tiri kutarisa nezvechirwere chekorera icho chinonzi chiri kuramba chichikwira zvikuru mudunhu reHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutongi wedare reHigh Court Judge Tawanda Chitapi vanombomira kuzivisa mutongo panyaya yakakwidzwa kudare iri nebato reCCC richiti vari kuzviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo chavangu havasiwo mubati wechigaro ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiyai mwina Praxidus Jeremiah.